vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare, mutungamiri weZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vasimba rashe James Tafire nyika vakati mari iri kutambirwa nevashandi vekanzuro ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Dzimba dzekugara vachakwaniswa kunge vachibhadhara dzimba dzekugara dzainova dzimwe dzakuserwa nemaUS dollars dzimwe dzacho inenge iri according to interbank rate. Chekunjira mashops, tikapinda mashops anana okay tikuona kuti chekunjira chakwira, havachakwanisa kana kutengera mwana gaba redovi chairo nekuti konyori kuita $37. Vana vemanesi pari zvino vanga vachidzidzwa kumamission schools vari kubhadhara ma$3,500 havachakwanisa kuti vabhadhare vana vavo maschool fees. Pari zvino mukoti wekanzuru yatinoti basic ari kuwana $931.
Vatafire nyika vakati vanoda kuti kanzuru ivape mari ichienderana neuremu hwedhora rekuamerica kuitira kuti zvinhu zvivarerukire uye kuti vakwanise kuenda kubasa.
Chikumbiro chatanga tinacho kuvakuru vekanzuru ndechekuti vakwanise kunge vachipa manesi mari according to interbank rate kuti vakwanise kuitawo kufambira mberi neupenyu.
Vatafire nyika vakatiwo chinonyanyovarwadza ndechekuti pamari shoma yavanotambira iyoyo haiuyi nenguva.
Pamusoro pezvo mari iyoyo inouya inobhadharwa pavada pazuva ravada. Mushandi weguta anova iye mukoti haana kana urongwa hwekuti angazive kuti izvozvi kuvabvunza kuti uchatambira rinei havana zuva.
Mumwe mukoti amai Yeokai Nyamunga vakatiwo pavakasangana nedambudziko rekukuvara kumwana wavo vakatadza kana kubhadhara mari dzaidiwa kuchipatara.
Akadislocator joint reparuoko parist akatyoka uyezve mabhonzo maviri anosabhuta ruoko runova iyo radius and ulna. Saka kuti mwana awane treatment akaenda kuwest end consultation chete yekuti aonekwe naorthopedic surgeon yaida $5,000 kuti aite operation zvayo yekuita paruoko kuti mwana ruoko rwake rupore zvakanaka. MUA K-wiring yaida $15,000. Saka izvi zvakabva zvanyatsokundiratidza imwe picture kuti haisi nyaya yekuti inyaya yetransport yekuenda kubasa chete, inyaya yekudya chete, inyaya yekugara. In terms of makana patasvika padambudziko rokuti paitika emergency warwarirwa ndipo paunoona kuti unogumirwa zvakanyanya nemari yatiri kutambira iyi. Mari yatiri kutambira zveshuwa imari shoma shoma tichikombeya nezviri kuitika munyika yedu.
Amai Nyamunga vakati zvese zvinodiwa pakurarama zviri kutengeswa pachitariswa kuti uremu hwemari hwakamira papi.
Padi chaipo ndepekuti maservices ari kuitwa ari kuchajwa akanangana nemaUS dollars asina kuda kwokuti vanenge vachizva kuti vamwe vanhu havamawani vanobva vangochaja vachishandisa interbank rate. Saka kana yange yanzi 1,000 inozobuda iri mari yakawanda zvikuru tichitarisa neRTGS dollar yedu. Ende mari iyo yakawanda zvikuru zvokuti mari yatiri kuwana yakangofanana nedonho mugungwa.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kushushikanawo nekusakwanisa kuenda kubasa kwavana mukoti vakati vari kuita hurukuro navo kuti vakwanise kuona kuti dambudziko iri ringagadzirika sei.
HeHarare riri kuramba richiita hurukuro nemanesi kuti tiwane patinosangana kuti basa rekurapa varwere rienderere mberi. Guta riri kutoshungurudzikana kwazvo nekushushikanawo kuri kuita manesi vachitaura kuti vava incapacitated havachakwanisi kunge vachiuya kubasa. Idambudziko riri kutariswa nekanzuru mazuva ose. Kanzuru iri kutaura nevamiririri vemanesi kuti pange pachiwanikwa yatingati pachirungu solution.
Kusaenda kumabasa kwavana mukoti vekanzuru uku kunoitika panguva imweyo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa vachichemawo nemari dzemihoro dzavari kuti ishoma zvikuru. Izvi zvasiya varwere vachichema-chema nekushaya kodzero yavo yeutano muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.